Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 29 2022. Makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Today 310 US hezvino anga vachi 30% pa RTGS. Ukona RTGS yacho yatokata down kudhara.
Mauto, mapurisa nevasori vonzi nehurumende vamanikidze varimi kuendesa chibage kuGMB.
Vanhu vabuda nevando kwavo, president vashamisa vanga varipo vakatenda vanhu vekwekwe, vanhu vembizi, vanhu vemidland nekutsigira Citizens Coalition for Change.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votambirwa zvine mutsindo kukwekwe nhasi.
Kugona mutemo uyu wakanakira kuti vakadzivirira vakuru, varume vakuru vaienda kuvana vechidiki. Tinonzwira munhu achiti anoita 16 kati asi chingova abuse yataiona ichiitika.
Vanorwira kodzero dzevanasikana votambira mutongo wedare wekuti vana vane makore gumi nematanhatu havanganzi vabvuma kuita zvepabonde nevanhu vabva zera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Varimi vakawanda munyika vari kuchema-chema nedanho rehurumende rekuti mauto, vasori nemapurisa pasi pejoint operation command vaone kuti varimi vose vamanikidzwa kutengesa chibage kuGrain Marketing Board. Vakuru muhurumende vanoti izvi zviri kuitwa sezvo zviri kutyirwa kuti kushayikwa kwehupfu kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mutsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera kuGMB iyo iri mumaoko eStudio 7 pachibage matani zviuru makumi matatu zvakakohwewa kana kuti 30,000 metric tons, matani zviuru zvishanu chete kana kuti 500 metric tons ndizvo zvaendeswa kuGMB kusvika pari zvino. Patabata vaBasera vati tivatumire mubvunzo asi vanga vasati vapindura. Mapurisa, mauto nevasori vari kunzi mutsamba iyi vaende kumapurazi vachiona kuti varimi havasi kuwandisa kana kuviga chibage here kana kutengesa pamukoto. Vanonziwo vaite maroadblocks kuona kuti hapana vari kutakura chibage zvisina mvumo. Asi nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirirawo Norton mudare reparamende vari murimi vatemba muliswa vashora zvikuru zviri kuda kuitwa nehurumende izvi.
Chekutanga, hurumende ngaive hurumende yevanhu, hatidi hurumende yemunhu. Ngaive hurumende yevarimi, chero dhizha yaikudza varimi nekuti ndogutsa ruzhinji. Kasi riri gutsa ruzhinji vaibetserwa kuti vawane mitengo yakanaka kune zvese zvavairima. Ndosaka makaona masanctions, vakabhasta masanctions. Ndosaka pakamukona Sebo chemical factory yemafertilizer. Yakabva ipapo kuti vakati akuzvirimira tega takubhasta masanction kuti kawana food security. Hatiite mirizhonga munyika. Saka food security if kana ikasazadzikidzwa kuti vanhu vane chikafu chakakwana, it becomes a national security issue. So zvinotanga nekuvapa mitengo yakanaka, kubhadhara chipagi nemari inenge yapinza murimi, fertilizer yake, mbeu nemishonga, owana profit. Hatirimire kupa vanhu zvinhu mahara, torima tirarame tiwane mari yekurarama, kudya nekurarama. Saka mitengo yagara iri pasi. Iyo hurumende inotipa mari muZimbabwe dollar, kasi mafuta ari US dollar, diesel, fertilizer iri US dollar. Saka Zimbabwe dollar ndinoidini.
Asika hurumende inenge iri kuti inombopawo vamwe vanhu mbeu honorable muliswa nezvimwe zvekurimisa hazvisi kukwana here?
Ngavaende kakune vanhu vacho vavakapa mbeu vachoka. Ngavabhadhare kambeu yacho. Havana kumanikidzwa ka. Iye zvinoi zvava kuti vari kupa vanhu mbeu. Pamwe pacho vanenge vachitsvaga mavhotsi ka. Ungati munhu wese wambeu achagona ko mvura yakanetsa haina kunaya saka zvakaenda kupi. Zvacho zvakapiswa zvimwe zvacho mvura yakawanda izvi ndipo pane problem sei vachipa vanhu mbeu vakumbira here mbeu yacho vanhu handi hurumende dawo kuwanawo mavhoti
asi sekunzwawo kwamuri kuita kubva kuvarimi ingava mari yakawanda sei ingavakwanire pane yavari kupiwa neGMB
toda 310 US iye zvinoizvo anga vati 30% paRTGS ukoona RTGS yacho yatokata down kudhara hapasina mari yakuma 150. Saka 30% in US, 17 RTGS. RTGS opiwa after 3 weeks, 4 weeks. Vanotinyepera ka. Vanotudza kuti mari chabuda in 3 days. Kwani in 3 days.
Nengo yeparamende yakazvimirira vachimirirawo Norton mudare reparamende vatemba muliswa vari parunare kuNorton. Zvichakadaro sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vakaudzawo Studio 7 kuti vainge vatenga chibage chinosvika matani zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kubva kuZambia. Varimi vakawanda vari kuZambia. Varimi vakawanda vari kuZambia vakatorerwa mapurazi muZimbabwe. Kuedza kugadzirisa nyaya yenzara, hurumende iri kuitawo misangano nebazi reUnited Nations reWorld Food Program kuti ipiwe chikafu sezvo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika. Munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vakaudzawo Studio 7 kuti WFP iri kuita musangano nehurumende kuti vabatsire vanhu. Zvinonziwo kubva mwedzi uno kusvika muna gumi guru Zimbabwe inoda mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu kana kuti $53 million kubatsira vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu kana kuti 5.3 million vatarisana nenzara. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaita musangano kukwekwe nhasi kunyange hazvo paine mashoko ekuti imwe nhengo yebato ravo yakarohwa nezuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaida kutyisidzira vanhu kuti vasaende kumusangano uyu. Musangano wanhasi wange wakanangana nekutenda vatsigiri vebato iri nekurivhotera musarudzo dzemabielections dzakaitwa muna kurume. Bato reCCC riri kutiwo kumhangana nyaya dzemirijonga kumapurisa kwave kunetsa sezvo naivowo vaive kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vakuru vehurumende nekuendeswa dzimwe nguva kune mamwe makamba kana vachinge vatanga kuongorora nyaya dzemirijonga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kanawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi vaviri ava vanogara vachiudza Studio 7 kuti mapurisa haatarise kuti wabuda mbamani. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumiriri wembizo mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaSettlement Chikwinya.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka mukova blessing wafamba zvakanaka tinotenda Mwari kunze kwekuti nezuro ndipo pakamboitika mirishonga apo vanhu vekomanda ZANU-PF vakarova imwe mukomanda anonzi Tendai vaitungamirira basa rekumobhiliza vanhu kuti vauye kuzofara nhasi vachitendwa namusare honorable Judith Tobaiwa. Asi kunze kwaizvozvo vanhu vabuda nowando kwavo president vachamisa vanga varipo vakatenda vanhu vekwekwe vanhu vembizi vanhu vemidlands nekutsigira Citizens Coalition for Change.
Ko vacho vamuri kupomera mhosva yekurova nhengo yenyu vakasungwa here? Nyaya yakamhangarwa here kumapurisa?
Mukwekwe taneta zvokuti kana pachinge paitika zvakadai kumhangana kumapurisa inenge ichingovawo zvayo zvadzikiso yekungoti zvinhu zvinofanira kuitika. Saka takangoendera mberi nebasa tikarapisa munhu wedu zvedu haanga asina kunyanya kuvara vaida kuti vangovhundutsira asi vanhu vabuda nouwandu hwavo mapurisa emuno munenge muchitomaomeserawo Musa kanganwa kuti paka urawa munhu paya vambone nuwe mapurisa kaita basa rao nemazvo vose zvavo mapurisa law and order SCID epakwekwe akabviswa vamwe vakugwanda vamwe vakumarondera vari kuramba vachimbochema vachiti ona itika tabasa tu zvakanaka tinombunyikidza nevakuru vedu saka dzimwe nguva mukaona kuti situation yacho muri kukwanisa kumaneja munongoenderera mberi nebasa chikuru changa chiri sekuti security yedu ndoyatanga takawedzera nhasi yachengetedza vabereki yachengetedza vana veshanduko
saka mungati kwauya vanhu vakawanda zvakadii
kuda majournalists vanogona kuzozadzidzisa kupa nhamba yakakosha yakasunga kusununguka but tinodarika 7000 between 7 and 9000 amaveni stadium materials ese anga kazara
mumiriri wembizo mudare reparamende vari nhengo yeCCC vasettlement Chikwinya vachitaura vari parunare kukwekwe Nengo yebato rinopikisa reMDCT vaSolomon Socks Chikowero vaburitswa mutirongo mushure mekunge vasungwa muna zvita 2020 vauya kuCongress yebato ravo kubva kuSouth Africa vachipomerwa mhosva dzekuponda vatsigiri veZANU-PF. Vachikore vakaburitswa mutirongo nemusi wechishanu sezvo vachuchisi nemapurisa vanonzi vakatadza kuunganidza umbowo hunodiwa kudare. Mukuseya nyaya iyi tabata gweta ravo muzvinafundo Love More Maduku.
Vanga vagara vati vadarika gore vari imomo vakasungwa vachidzi vanga vakatiza mhosva yavaidzi vakaita muna 2002 vavakaenda kuSouth Africa vachinzi vakauraya vamwe vanhu veZANU-PF ndozvaitaurwa ipapo time iyoyo. Asi pavakauya takazoenda kumatare tichiti munofanira kumbudisa nekuti vanga vasina mapepa vanofanira kunge vestate vachiti vachengete munhu mujere uye vanga vasina zvombowo hwekuti nyaya iyi kana yakaparwa angaichienda kainotongwa zvese izvozvo vanga vasina vaingorambira vachingochengeta munhu ari mustrong takambozopinda munyaya yekuda kuti vabudiswe takamirira kuti vatongwe. Patakazoona kuti havasi kuita takatozongoapplya chete kuti titi vestate vavabudise kana vasina umbowo hwekuti vanokwanisa kuvatonga saka takazenge tavapinza pane imwe procedure yekuti vane zvinhu zviviri either vanovatonga kana vanovabudisa saka iyeyo nyaya iyi payakazoramba ichifamba zvakazobuda pachena kuti havana kana umbowo kusvika vasvika pakuti vanga vasingakwanisi kuramba saka akazobudiswa nekuti vestate vakazoti ayo taakumboibvisa nyaya iyi kubva kwaari kana tazoona umbowo tozodzoka asi ndokutongopera kwayo ikoko.
Asi pane zvimwe zvavakasungirwa here kuti vange vachiita panguva iyi kana kuti vakangomirira kunzi vanozongodaidzwa kana paine chaitika?
Pana chimwe chavari kusungirwa kuzi vanga vachiita havasi pabail nyaya yavo yakatomboraswa asi nekuti imedha mutemo unotiwo zvavo kana pazobudawo mbeo chero pawazobuda wanyatsoti vanokwanisa kuzovadaidza nanonzi masamons havachasungwi futi kuri kuya kukoti vatongouya kukoti zuva rekuti taa kutonga nyaya yakati kana yazobuda asi nemamiriro azvakaita reason yakapiwa kuti vachivabvisa nyaya yekuti hapachina kana umbowo huchazombofa hwakabuda kunga akungotaurawo zvako kuti pamutemo kuri kuti pane zvinozobuda mangwana vanokwanisa kunzwiyai vanotongwa asi havachasungwi futi.
Saka vanga vachichengeterwa kutirongo kupi chaizvo uye vanga vachibatwa sei sekutaura kwamava muchiitaonawo?
Vanga vari kuHarare Central Remand Prison. Vanga vasingabatwi zvakanaka ukoko kana munhu angori murimandi hapana kubatwa zvakanaka kana uri munhu ari kugara pasina nyaya yekuti uri kugarirei imomo unenge kutotadza kubatwa zvakanaka izvo saka nyaya yekuti taimu yese yanga ine zvecovid zvanga zviriko izvo vanga vari ikoko kutonhora kwese kwaitika vanga vari ikoko kurwara kwavaimbopota vachiita vanga vangori ikoko pasina zviri kutongoitika.
Gweta muzvinafundo Love More Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nemuswe mugovera mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakadzokorora kuti nyika yavo inoda rubatsiro rwezvombo nechimbi chimbi kubva kunyika dzakabudirira. Ukraine inonzi yakapiwa zvombo zvekurwisa ngarava dzehondo neDenmark, kunyangwe hazvo iri kutatarika kurwisa Russia mudunhu reDonbas. Russia inoti yakatora dhorobha reLyman rakakosha zvikuru mudhorobha reDonetsk. VaZelensky vari kupomerawo Russia mhosva dzehondo nekuponda vanhuwo zvavo. Mauto emu Democratic Republic of Congo nevesangano re Red Cross vanoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nezuro muDRC nechikwata chinopfurikidza mwero chakapandukira hurumende cheAllied Democratic Forces kana kuti ADF. Chikwata ichi chinodyidzana necheIslamic State. Vanhu ava vakaurayiwa mudunhu reBeni kuNorth Kivu, uye mauto anoti akauraya vanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero ava vanomwe ndokubata mumwe chete. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemunyarikani weAfrican Union panyaya dzekodzero dzevanasikana kana kuti African Union Goodwill Ambassador amai Nyaradzai Gumbonzvanda nezvemutongo wedare wekuti vana vane makore gumi nematanhatu havanganzi vatenda kuita zvepabonde nevanhu vabhezera. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Sanga pane gepi randariripo rekuti mutemo wanga uchiti mwana anotendedzwa bonde ari paage 16 achizokwanisa kuzowanikwa asvika paage 18. Asi kuti tigamuchira mutemo iwoyu zvakasungwa nedare, tinenge tichikurudzira kuti nyaiita nayopinda mudare reparamendi because ndo rinokwanisa kugadzirisa mutemo, itarisewo zvakanyanyisisa dzimwe nyaya dziripo dziri kuitika dzinoda kugadzirisa.
Ndedzipi dzimungapa muenzaniso here ipapo, mai Gumbonzvanda?
Tikuziva kuti vana vedu vari kuita bonde pache zvavo vari vadiki, saka panenge pachida kuti mutemo ugojeka kuti kana pane mwana ane 17 years nemwana ane 15 years mutemo unenge uchiti kudii. Ipapo panokosha chiripo kudzivirira matambudziko anosangana nevana kana vachinge vaenda pabonde, uye kudzivirira ndikona mutemo uyu wakanakira kuti wakadzivirira vakuru varume vakuru vaienda kuvana vechidiki. Tinonzwa munhu achiti anika 16 kake, asi chingova abuse yataiona ichitika. Chimwe chinokosha ndichigamuchira decision yehigh court, asi chinoda kuti chitarisiswe ndechekuti tagara tinotova nevana vakaita vana ivo vari vana, saka vana ivavo vanoda kuti vaaccesse information maservices kuzvipatara. Saka vanenge vachida kuti mutemo uyu wekurambidza kuti vana vasaende pabonde haureve kuti vana ivava vari sexually active havafaniri kukwanisa kuwana kubatsirwa. Ngatiti mwana ane 15 years 14 years ari sexually active kana kuti akambopinda pabonde ane mwana kana kuti ari mumarriage, mwana iyeye anofanira kuti abatsiridzweka panyaya dzemacontraceptives nezvimwe. Ati chinokoshesesa ndechekuti mutemo uri kuprotekta vana, asiwo tichipinda kutogadzirisa mutemo pane zvimwe zvoda kugadziriswa.
Asi munoona dare reparamende richichimbidza here kutambira mutemo uyu, nekuti panenge pangava paine vamwe kana muhurumende imomo vanga vachitsika madziro vachiti vana vane makore gumi nematanhatu kana kuti 16 vamwe vacho vaita kuti aiwa vanenge vaine miviri inoita kuti zvikwanisike kuti vaite zvepabonde.
Ini ndoona zvichikosha kuti tinyatsotsanangura kuti kana chiti vana vari kuita bonde zvinorevesa, hazvingorevi kufara kwavachaita vari pabonde. Zvinorevawo kuti bonde rine maimplications. Saka panogadziriswa mutemo panenge pachida kuonekwa kuti izvozvo zvinozoitika bonde racho raitika vana vari ready for those consequences here, vabereki nenyika vari ready here. Saka toziva kuti pane bonde pane mukana wekubata pamuviri, mwana achiri kuchikoro wongu mviri wake unogona kunge uchikwanisa kuti ave nepamviri asi ari ready here kuva mubereki. Mwana anokwanisa kubata zvirwere zvepabonde, ingange iri gonoriya kana vana syphilis kana vana HIV. Mwana akachengeteka here nekuziva kuti bonde randiri rinokwanisa kusvika pakuti ndobata chirwere? Bonde rinogona kumbunyikidzwa, inenge ichingova rep, ende munhu anogona kungorepwa kana nemunhu waari kuti ari kuwirirana naye asi panguva iye asingade bonde. Saka inini chandinoona chinokosha ndechekuti paiswe musiyaniso wekodzero negore makore anotendedzwa kuti munhu awane bonde, nekuchengetedzwa nekuvapo kwemaservices anoita kuti mwana achengetedze, kuri kuti bonde racho raitika. Asi pachibviswa nyaya yekumbunyikidzwa nyaya yerep,
imwe nyaya inonetsa panyaya iyoyi ndeyetsika nemagariro evanhu uyewo zvimwe zvitendero zvinoti mwana anokwanisa kurodzwa asati abva zera. Pangagadziriswa sei papapa?
Iro shondo ratadarika takaona kuti tatova nemutemo munyika, Marriage Act, yakaitwa pass neparliament ikaitwa assent napresident, chapter 5.15. iri kutoti muno munyika yedu yeZimbabwe kuroora, kuroorwa nekurodza mwana asati asvika zera re18 years hazvibvumidzwe, uye munhu anokwanisa kutosungwa, yatova acriminal act. Saka vezvitendero pari zvino hapasisina pekuhwanda napo, sekuti bumbiro remutemo riri kutaura zvimwe chete izvozvo, Marriage Act iri kutaura zvimwe chete izvozvo. Chatinotoda ndechekuti criminal code, mutemo unoona nezvemhosva, ugadziriswe kutika age 16 kaye kabviswe, kuitira kuti munhu anyatsobatwa nemhosva yake. Saka hazvinei kuti unopinda chechi ipi kana kuti une culture ipi, munhu wese wemuZimbabwe ari pasi pemutemo wenyika.
Gweta, vari munyarikani weAfrican Union panyaya dzekodzero dzevanasikana kana kuti African Union Goodwill Ambassador, amai Nyaradzai Gumbonzvanda vari parunare kwaMurewa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kuna Solomon anoda kunzwisisa pamusoro pekuwana vakadzi vakawanda kana kuti barika. Ngatinzwei mubvunzo waSolomon.
Kwazai pastudio 7 mavadiko, ndinokumbirawo kubvunza maererana nevechitendero zvinonzi vakadzi vaviri kana kuti barika riya rakarambwa. Saka ndanga ndichida kuzivawo kuti icho chakaita kuti rinzizi yakarambwa chii, uye munhu kana uinaro ukanamata ukafa uendi kudenga here kana kuti chii chinoitika, sei rakarambwa? Nekuti mamadzichechi anoti ririko, vakadzi vaviri havana kurambidzwa kana vatatu. Mamwe machechi anoti vakadzi vaviri vakarambwa. Saka tinoda kuzivawo chokwadi.
Mukoma Solomon, kupindura mubvunzo wenyu, nhasi tina mufundisi Oliver Mandisodza. Zvauya kwamuri mufundisi Mandisodza.
Makadiwadiwa vateereri, mashoko angu kumuteerera bvunza ndinongodzoka kusokora Mwari chitangira pakatangira nhau yekuwana nai, Genesis chapter 2 verse 18. Mwari vakati, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Hazvina kunzi wabatsiri. Musoko raMwari zvakare, Matthew chapter 19 verses 4-8 Jesu unosangana na wafarisi muhurukuro dzavari kuita wachibvunza mibvunzo. So apa Jesu uri kupa mhindura achiti hamuna kurava here kuti uyo akavasika pakutanga akavaita murume nomukadzi ndokutizve nokuda kwaizvozvo murume achasiya baba vake namai vake akanamatira kumudzimai vake, vaviri vachava nyama imwe chete, vaviri vachava nyama imwe, hapana kunzi vatatu warongomuna kana zvangonzi vaviri kureva mudzimai mumwe chete nemurume mumwe chete. Anoendera zvemberi achino wapindura wabvunza nhau yakada kufanana sei parugungano yavo yebarika. Apa wabvunzwa nyaya yekurambwa kwemadzimai kuti Jesu unopindura achiti nokuda kwoukukutu hwemwoyo yenyu Mozisi wakakutenderai kurasha madzimai enyu asi pakutanga zvakanga zvisina kudaro.
Izvi zvinorevei mufundisi Mandisodza? Patsanurai nyaya iyi kuti vatereri vanzwisise zvamuri kutaura izvi.
Munoona munhoroondo yekufamba kweupenyu nechikristu kune zvinhu zvakaitika zvaiitwa navanhu zvanga zvisina kubva paurongwa hwamwari. Mwari akaona zvakakodzera kuti munhu unoda munhu anomubatsira mumiriri akamufanira akamukwanira. Akati akaona zvakare kuti muwana nomunopindwa navanhu vaviri vari kubva kudzimba dzevabereki vavo usika unobatana kuronga chinhu chimwe chete chigobuda savanhu vaviri. Asi itsika yavanhu yekuti vanoomesa mwoyo vachipikisana nezvinenge zvakarongwa namwari. Saka Mwari unosvika paanotendera sekutendwa kuita naMozisi kuti ita henyu zvamada nekuti ndo zvamuri kuda. Saka zvinofanana nevanhu vari kupinda mubarika nekuti ipfungwa yavo kuda kwavo tingati nekumwe kutaura vanhu vaakudzidzisa dzidziso dzakatsauka kuda vatora muenzaniso ungava miri kana mitatu irimo mubhaibheri yezvinhu zvisina kunzi zvakanaka. Tinoziva Soromoni akaita madzimai akawanda asi hazvina zvapatakaunzwa kuti ndizvo zvinofanira kuti zviitwe. Asi tikatsa matambudziko ake akasangana ne munoona kuti anenge akawanda sei.
Vatereri, mazvinzura moga mashoko atapiwa namufundisi Oliver Mandisodza pamusoro pebarika kana kuti kuwana vakadzi vakawanda. Imwi vatereri, munotii pamusoro pebarika? Tumirai maaudio enyu emibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Vatereri, musakanganwa kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vatereri.
Tinotenda Tanonoka Wande. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa nhau dzemitambo.
Dynamos yanga ichida kukunda Herentals kuti iende pamusoro ndokuita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya uyo ange ambomiswa basa nechikwata ichi asi akadzorwa haana kukwanisa kubatsira chikwata ichi kuti chikunde. Ndiraya anoti haana kufara nematambiro echikwata chake kunyanya mafungiro evatambi ava.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Asi murairidzi weHerentals kumbirai muti wekuziva anoti point yavawana yakakosha.
Kumanaja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyuku tinoenda pamamwe magames achatevera.
Dynamos iri kuramba iri pachinhano chechipiri nemapoints 33 nerimwe chete point imwe chete pasi pechicken in iyo yakatamba neZuro. Dynamos nechicken in dzakasomwa
tinotenda Mike Ota asvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina Gibbs Dube muchinzwa nawo dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA.